ngati zvino zvinhu zvandiri kusangana nazvo patiri kufamba tichiita kurudziro ndezvekuti nharaunda dzedu zhinji vari kutora nyaya yecovid-19 sekuti haisi nyaya yakanyanyokura zvakaitawo zvimwe zvirwere zvakawanda wanda kunyanya munharaunda dzatiri kushanda. Saka vari kuti vakurudzirei kuti kuti vanhu ngavaitwe vaccination. Vanenge vachiita kunofananya kuti vaccination iitwe zvine simba kumadhorobha, sekuti panga pachiitwa mareports madhorobha mazhinji kuHarare, Bulawayo, ndokwainyotarwa kuti kune mastatistics akanyanya evanhu vanenge vachifa mukatarisa pa vanhu vapfuura 1500 vazhinji vacho vanenge vachiita kunge vakawandira kunzvimbo izvo. Saka munenge muchiona kuti panenge paitwa kana mameetings nekuti vanhu vanenge vari relaxed.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti chirwere chinogona kudzoka zvine ukasha kechitatu
zvekuti kuchaya third wave nezvimwe zvavanongofunga kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevanhu vaya vanoita vanoda kuita mari kana vada kungoita mukurumbira kunge pano zvivari kubatsira asi kusina nyaya yakanyanyokura sekudaro. Saka tiri kuva ndo nyaya yatinofanira kunge tichinyatsosimbirira nayo tichivabvunza kuti vanoda here kuitwa testing, nekuti ndo imwe nyaya inenge ichiita mukurumbira sezvo tinoziva kuti president nemamwe maopposition parties nevemamwe vakuru vemachechi vakatoitwa vaccinated zvipachena zvichionekwa vachibuda patv. Vazhinji vatikusangana vari kuti aiwa izvi zvekutaura nezvaana president vanoda kuti ivo vatungamiriri vavo venharaunda vanosanganisira masangano akazvimirira ega maticha nana mp vaite ivo vanoitwa vaccinated pachena vachionawo
sei izvozvo zvakakosha
kuita kuti zvisangoita sezvekuHarare kana kuti zvevanhu vaya vanongobuda patv vanenge vasinawo chokwadi chekuti pavanenge vachinzi vavaccinatwa kana president kana vice president vanenge vashandisa mushonga upi. Zvavada kuona maticha avo avanoswera navo kana kuti vemabhizinisi vatingati malocal based leaders ndo vada kuona kuti vatange kumberi vachiitwa vaccinated then ivo vozoteera. Saka tiri kuona kuti hazvizi zvinhu zvatingangoti hazvina maturo nekuti ndo mararamiri anoita vanhu vazhinji vekumaruwa, vanhu vanoshandisa trust yekuti kana vakagara nemunhu wavanoti ndiye vanoremekedza vanoziva kuti kana zvichinge zvataurwa nevanhu vanoswera navo ndo vanhu vanoti ava tingavatrasta.
Mungati kurudziro dzamuri kuita dziri kushanda here?
Kurudziro yatiita inoshanda nekuti iri kushandisa trust zvekuti pakaita vamwe vanouya kuzoita kurudziro yatiita vanokwanisa kusatambirika matambirikiro atiri kuita nekuti isu tinenge tiri vanhu vanogara navo tine zvimwe zvatinomboita zvisinei necovid-19 zvatinenge tichibatirana.